mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevatatu 1553. America inokorokota dzaZimbabwe pakusvitsa makore makumi mana nerimwe ekuzvitonga asi ichikurudzira hurumende kuremekedza kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevatatu 1553 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu makumi mashanu nevaviri 52 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi manomwe nezvisere zvine mazana mashanu nemakumi masere nevatatu 278,583. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevashanu 605. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitevwawo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevana 194 vakafa. Manicaland ichitevwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevapfumbamwe 139 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nemumwe 37,751 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine gumi nevapfumbamwe 35,019. Kota reAmerica rinoona nezvekuvhiridzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro vakakorokotedza vanhu veZimbabwe mukusvitsa kwenyika yavo makore makumi mana nerimwe ekuzvitonga kuzere. Mugwaro kuvatori venhau vaBlinken vanoti America inotsigira vose vemuZimbabwe vanoda runyararo kutonga kwejekerere pamwe nekubudirira. Vanoti naizvozvo America ichabatana nevanhu vemuZimbabwe mukusimbaradza utongi hwejekerere, zvehupfumi hwenyika, zvehutano nemukuona kuti nyika ine zvokudya zvakakwana. VaBlinken vati America iri kuona kushinga kwevanhu veZimbabwe mukurwira kodzero dzavo nerusununguko sezviri mubumbiro remutemo, vachiti vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itsigire kupindutswa kwezvinhu munyika pamwe nekuita nhaurirano dzekuuyisa kugarisana zvakanaka munyika. Sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegister Charumbira vanoti vanofara nemashoko avaBlinken vachiti vanoona sekuti uku ndiko kutanga kudyidzana kwakanaka pakati peAmerica neZimbabwe.
Ndoda kugamuchira muono wavaBlinken wokuti vazoona kuti Zimbabwe inofanira kunge ichishandawo neAmerica. America inofanira kunge ichishandawo neZimbabwe maererano nezveutano, maererano nezvekutongwa the rule of law nezvimwe zvakasiyana-siyana. Isu seZimbabwe seZANU-PF party atina kumbofera takaramba kushanda neAmerica. America ndo inouya ichida kutitsvakira mhosva dzatisina. Tinotenda vaBlinken kuti vaonawo kuti vamuka kubva kwavanga vari.
Chii chamunotarisira uye chii chamunoda kuti vavone?
Zvinhu zvatotarisira isu kubva kunyika imwe neimwe neimwe, kuzvikuru sei America nenyika dziri kuEurope, kuti vavone kuti hurumende yeZimbabwe inotungamirwa neZANU-PF ihurumende inovandusa upenyu hwevanhu munyika yeZimbabwe. Ivo vakatiisira masanction kudero. We are trying, tichiramba tichiita thrive zvakadero, izvezvi zvakatiomera. Saka ndiri kuti vaBlinken mashoko avataura dei vakachiendera mberi vakwanisewo kuti government yeAmerica ibvise masanction muZimbabwe, ndokuti tikwanise kushanda zvakanaka, tive nemarelations akanaka Zimbabwe neAmerica. Mashoko abva kuAmerica tinomagamuchira, tinoti kuna vaBlinken, aiwa tinokutendai kuti maita zvikuru nekuti wishavo independence yedu 41. Ngatichiramba kungakuchive kutanga kokuti kuzvidzana kwedu kuindirire mberi. Tinoda kuzvidzana neAmerica, tinoziva kuti America inoda kuzvidzana nesu, asi ndinoziva kuti chimwe nechimwe pane pachinotangira, ende ndinofunga kuti uku ndiko kutanga kwekuzvidzana kwedu neAmerica.
Asi vacharumbira, pane vamwe vari kuti hapana chakaitwa mumakore makumi mana nerimwe ekuchitonga kuzere, munoti kwavari?
Tichitarisa kuti after independence madevelopments akaitwa throughout the years, especially now that this new dispensation, ndoda kutaura zvine ze new dispensation. New dispensation yedu yaita zvinhu zvakawanda, yavaka maroads, mabridges, everything is refurbished right now this year. Toda kutenda Mwari, nyika yedu yeZimbabwe yakanaya mvura yakawanda. Kune bumper harvest, I think guru kutonza about 2 million tons, I think of harvest ndo icha receive this year, which is not happened in a long time. Saka tiri kuona isi kuti zvinhu zvakawanda zviri kuvanduka muZimbabwe. Saka toda kuramba tichitenda president edu Comrade Edi Mnangagwa nokutungamirira kwavari kuita Zimbabwe 41. Nyaya yokunzi kwanzi kudzvanyirwa kwevanhu muZimbabwe, hakuna vanhu vari kudzvanyirwa, hakuna vanhu vari kumbunyukidziwa, vanhu vari kuzvifambira vachizvinjoera independence yavo nhasi uno. Vese vanozi vari patriotic vari kufara. Toda kutamba tichidzidzisa vana vedu vechidiki kuti Zimbabwe inyika yakazvisunungura from kutapwa kwayo kubva kuBritain, and naizvozvo ndosaka tichiselebrata independence yedu musi wa 18 of each and every April of every year.
Avo vange vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemisangano MDC Alliance North America vaNick Mada vanoti vanofara kuti Zimbabwe yave kutongwa nevanhu vatema, uye vanofaravo nezvedzidzo zvakaitwa mushure mokusunungura Zimbabwe. Vanoti havafari nekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu, vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatyora zvavakavimbisa veruzhinji pavakatora masimba muna 2017.
41 years tichi inge tatora nyika kubva kuBritain, ndinoona pane kunoona kwakanyanyisisa zvakanyanya kuti nguva yatiri iri kutihwadza kupfuura nguva yatanga tiri pasi pemabhunu. Zvinhu zvisinganakidze kutaura, asi ndo mashoko akawandisisa ari kutaurwa neruzhinji rweZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika macho.
Kana mukatarisa nhoroondo yekuzvitonga kuzere kweZimbabwe 41 years, chamunoona chamunofara chakaitwa neZimbabwe mukuzvitonga kuzere murusununguko ndechipi?
Chinhu chinondidadisa ndechokuti Zimbabwe yakutongwa nevanhu vatema, chekutanga. Chechipiri, Zimbabwe yakava parwendo rwakasimba rune chimbi chimbi rwekudzidzisa zvizvarwa zvenyika kutaura kuenda kuchikoro nekuvapa simba rakawanda rinobva muakademia. Asi zvinhu izvozvo zvadzoka zvotiruma kuti nekudzidza kwaita vanhu vekuZimbabwe vadzidza zvoshaya kuti zvavadzidzira chii nekuti mabasa acho hapasisina asi kudzidza kwavo kwakandipa kurudziro yakasimba nekufadza kwakanyanyisisa chaizvo.
Pane zvadii zvakaitwa neZimbabwe here zvaisina kuita mumakore makumi mana nerimwe iwayaya?
Hongu, ndinotarisa kuti Zimbabwe takava nekurwa kwakasimba kuti tive nenyika yedu yeZimbabwe. Vakuru vedu vakatichungamirira mukurwa hondo yechimurenga vanga vane vimbiso yekupa kodzero kuvanhu, asi vakapa kodzero toti 1980 tichipinda mukuzvitonga maybe nguva shoma shoma, asi makodzero iyoyo yakatorwa ndobva yapiwa mumaoko oro mumasimba ivanotungamirira, ndobva zvaperera ipapo. Zvinhu izvozvo ndozvatisvitsa patiri pano nekuti kodzero kana tisimba iroro riri muvatungamiriri vanotungamirira nyika yose vanova vashoma shoma ndozvaondonga nyika yedu yeZimbabwe. Zvinova zvinhu zvinonzwisa tsitsi zvakanyanya neyatinoti potential kana chitarisiro yekunge nyika yedu yaifanira kunge yasvika.
Kana tene manga muri chipangamazano chehurumende, chii chamaivaudza chamunoona sekuti chinofanira kuitwa nokukurumidza?
Ndoda kuti ndidzokere pa-2017 muna Novemba vamunangagwa semutungamiri wenyika iye zvinezvi akabata matomu vaifanira kunge vakaita zvavakavimbisa vanhu pavakapinda muna Novemba 2017 kuti ndichaenda kuvanhu ndichaita zvido zvevanhu. Asi iye zvino vamunangagwa vakabuda mugwara iroro rekukwanisa kumira nevanhu nekunzwa zvichemo zvevanhu. Instead mubvunzo wamabvunza vamunangagwa vari kuita kumbunikitsa zvizvarwa zveZimbabwe kuti kana usiri weZANU PF unofanira idza kugara mujeri kana kuti unofanira kunge uchita todze line maZimbabweans kuda nyika yedu vari muZimbabwe nevari kunze kweZimbabwe. Saka ipapo ndo pane dambudziko rinobva pamubvunzo wenyu yekuti zvinhu izvozvo kana vasati vazvitarisa vatungamiri kutaura mapoliticians hakuna kwatikuenda.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemisangano muMDC Alliance North America Vanik Mada vari parunare neStudio 7 kuPhiladelphia, Pennsylvania. Mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vari kushushikana zvikuru netsika yemamwe mapurisa yekukandira makombi zvipikiri mumigwagwa vachiti izvi zviri kuisa upenyu hwevanhu munjodzi. Nezuro vemakombi vasina zvitambi zvokushanda vanonzi vainetsana nemapurisa panokwirirwa michovha muna 4th Street muHarare. Hurumende yakati vemakombi vose vanoda kuita basa vashande vari pasi pezvupko, asi vakawanda vari kuramba vachiti mari yavari kupiwa nekambani iyi ishoma zvikuru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanotsigira danho rekubisa vemakombi vasiri kuda kushanda nezvupko pamigwagwa vachiti vari kukonzera nyonganyonga mumaguta. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi vakamboti nyaya dzekukandwa kwezvipikiri dzadzikira vachichema-chemawo kuti mamwe mapurisa akatsikwa nekombi achiedza kudzimisa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGoliath.
Muguta reHarare tatambira mashoko ekuti kuna 4th yaswera iri batai munhu parengi kuna 4th apo mapurisa anga achidzingirirana nemakombe vakazvimirira vari kuita nharo dzekuti vanoda kudyawo keke renyika ino panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Isu semapasenja ndisu tiri panguva yakaoma zvikuru apo mapurisa nevanhu vemakombe vakazvimiririra vachiita hondo mumarengi, izvo zvinozoita kuti pave konzere njodzi pavanhu vanenge vachizvifambira vachida kunokwira mabhazi nemuchovha. Isu hatidi hondo.
Munotiwo kudii nemasungirwo ari kuitwa vanhu vacho vanenge vachityaira makombi zvisiri pamutemo?
Kukandwa kunoita mboma dzichirova makombi dzipwanyika hwindo nokukandwa kunoitwa maspike ndokumwe kwatiri kushora zvikuru munyaya yekudzinganisana kwemakombi. Isu semapasenja ndisi tiri panjodzi huru pahondo inenge ichiitika iyoyi, nokuti isu chatinoda kukwira mumabhazi nemuchovha tichienda kwatinenge tichienda hatinei nekuti kombi ndeyangana kana kuti ngezupu kana kuti zviri kufamba sei. Chasingadi kumiswa maringi mabhazi asingatakure vanhu nenguva zvinozoita kuti vanhu vabatire COVID-19. Izvi kuita kwakadai tagara takumhura kuti kutadza kuita basa vachiongorora kuti pavari kuitira izvozvo pane vanhu vasina chavatadza, vasina mhosva, varikuda kuenda kwavari kuenda.
Asi kamapurisa anoti haana chaari kukanganisa, arikungoteera mutemo wenyika.
Mapurisa haafaniri kushandiswa kudzvinyirira vanhu kuti vasarudze mabhazi nemuchovha zvavanoda kukwira zvinofamba nenguva. Zvakare nyaya iri kuitika muguta reHarare, tanga tichitokumbirawo maparlamentarians kuti vange vachipindirawo panyaya dzakadaro, nekuti isusu mapasenja hatina kubvira tachengetedzwa kubva mucovid. Kana tiri kutarisa tichiona neongorero yatanga tichiita pesapa, panokwirirwa mabhazi pakuita kunge pabattle ground, panzvimbo yehondo, nekuda kwekushandiswa kwechisimba chakapfurikidza yatinoti excessive force. Izvi tinozvimhura nekuzvishora zvikuru zviri kuitwa nemapurisa, nekuti nyaya yemabhazi nemuchovha inyaya iri kubata munhu wese muguta reHarare.
Mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Marari weStudio 7, regai ndimbotaurawo mafungiro angu nekuda kweindependence. Ini zvangu kufunga kwangu hangu haini ndirongoona kutoti hapana kana rusununguko rwatakamboona, ini hangu pachangu nemhuri yangu hapana kana rusununguko rwandakaona. Asi kuti tiri kutongoshungurudzwa munyika yedu yatakazvarirwa iyoyo. Saka kuti nditi pane chandingapemberera zvangu, nokuti ndiri kungotambura kubva zvandakaberekwa handisati ndatombowanawo basa munyika yedu yatinoti ndiyo yatakaberekerwa. Saka hapana hangu chandingafarira paindependence. Hamene havo vanoti vane rusununguko rwavo, ini nhangu ndinganyepa. Ndangotoserawo zvangu ndakagarawo zvangu ndatoshaya kuti ndingaita sei, just because zvaindependence kuti nditi pane chandingati pari pane chandingati ndakambotosununguka handina kubva ndichiberekwa. Asi kuti kutongotambura kwega kwega tichingoshungurudzwa munyika yedu yatakazvarirwa iyoyo ichizvarirwei. Saka hapana chokufarira apa, zvakangofanana zvimwe chete. Ndatenda zvangu mukomatanonoka wande.
Independence Day yanga yakanaka chaizvo, tive nepemberera hedu kuti takawana kutonga, asi taane dambudziko pano eleadership. Hatina leadership munyika, tine vanhu vanokara, izvozvo vari kuamenda constitution kuti vadye ivo vega, vangotonga ndivo izifi nyika yakarwirwa neivi rimwe chete. Everybody fought for the party, for the country. Uye hapana kumborwirwa kunzii toda kuti nyika inge ichitongwa negupu rakati kwakarwirwa kuti Zimbabwe should have self-determination. Saka therefore, independence ayatorasa kwara ichisina zvajareva ngekuti ine vashoma varikudya vazhinji vachidya nhuko dzezvidonda vasina chavari kuwana mishonga kuzvipatara kuno pamwe tine varwiri vari kurwara mailments ari serious anotoda medication tinewanipi medication iyoyo kusisina kuzvipatara.
Makadiko utungamiriri hwedu hunotigonera munyika umu nokutipangadza nekutichenjedza kutipa chenjedzo dzakanaka nesine nguva ndinoti ndinokukwazisai mose negurupu renyu nekuwanda kwenyu ikoko andi ndinoshamisika inini nevanhu vezanupf vachiti vanokambena patsva vanokambena kugonera vanhu ivo nokukambena chivo vakakambena kudhara. Iko zvino ndikatarira muHarare chaimu chaimo mvura anhu aripiwa kaviri pavhiki mvura indinendine vana vechikoro vana vechikoro akabva kuchikoro ndakuwa chiko indikabva kubasa chaiko chaiko kwane ndabva kunzwa mechiita zvebuilding ndoda kusika ndogeza ndowacho mawedzuma kuti mangwana ndikogona kupinda mumotikari zvakanaka pamwe ndokwira mateksi. Saka zvikuitwa nezanupiefu vane zanupiefu vanoreverevo kuti kudzimba dzavo vanoona mvura kaviri pavhiki kana kuti kuderera vanhu vari muzimbabwe vakaona kuti isusu vanhamuruve vari muzimbabwe takanyanyisa kupata takarara nezamu mumuromo bhikozi tikango tinoratidzira vanotibata votirova tikatiratidzira tinoiswa mumajeri. Saka kuti nyika yava yezanupiefu isachitedi papapa munangagwa ngareke kuti tuma mweya wakaipa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Vatereri, ndinoda kukuzivisai kuti foni yamunofanira kushandisa kutumira mazwi enyu kustudio 7 haisiri kushanda zvakanaka mazuva ano, asi tichakuzivisai kana zvinhu zvese zvave mugwara.
Vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tomboona zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nemumwe vakafa, vamwe makumi vapfumbamwe nevasere vakakuvara nezuro masikati mushure mokukudubuka kwakaita chitima muguta reTok kumaodzanyemba kweEgypt. Hurumende inoti iri kuferefeta tsaona iyi. Hurumende yeSouth Africa inoti moto une simba zvikuru uri kubvira musango reTable Mountain National Park, izvo zvakakonzera kubudiswa kubva munzvimbo iyi kwevanhu vanoshanya neavo vanonakidzwa nekuchovha mabhasikoro avo munzvimbo iyi. Zana nemakumi maviri evanodzima moto nezvikopokopo zvina vari kuedza kudzima moto uyu. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubva kutanga kwegore rino 2021 vanhu vafa vachipfurwa muAmerica vave zana rine makumi mana nevanomwe 147. Vanhu ava vakapfurwa munzvimbo makumi mana nenomwe mumaguta akasiyana-siyana. Kutanga musi wa16 kurume kana kuti April pakapfurwa vanhu vasere muguta reAtlanta kuGeorgia, America yaona vanhu vachipfurwa munzvimbo dzinoita makumi mana nesere. Sangano rinoongorora mhosva dzinoparwa nepfuti reGun Violence Archive rinoti kusvika pari zvino gore rino 2021 vanhu vapfurwa munzvimbo dzinoita zana nemakumi mana nesere. nyanzvi munezve utano Dr. Frank Guni vanoti tsika dzevanhu vemuAmerica dzakasiyana nezvatinoona mune dzimwe nyika dziri kuAfrica kuAsia nekumwe. Vanoti vanhu vemuAmerica havakoshesi upenyu sezvinoitwa munyika dzakaita seZimbabwe.
Anyokonzera kuti vanhu varambe vachipfurana zvakanyanya zvatiri kuona izvi muno muAmerica. Tinoona sekuti zvinhu zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti futi dziri nyore kuwana munhu wega wega anenge achingoda, futi zviri nyore kuti adziwane. Uye muno muAmerica munoshandwa zvakanyanya chaizvo kuti vanhu vanogara vane kushungurudzika kwatingati stress kwiyoko, zvekuti unoona munhu achingofamba achitaura ega, kana kuti ukamhoresa munhu achitongozvifambira, umwe anotanga kukupopotera nokukutuka nekuti ane zvine munetsa, kwete kuti anorwara pfungwa, asi kuti anenge achinetsekana neupenyu. Upenyu hwemuno muAmerica hausi nyore, upenyu hwakaoma zvekuti hunokonzeresa kuti vanhu vaite stiresi. Ingaa nyaya dzemabasa, dzingaa nyaya dzekusabatana kwedzimari kana zvikwereti, zvinhu zvose izvo zvinokonzera kuti zvikanganise pfungwa dzevanhu. Koitawo kuti vamwe vanenge vachirwara pfungwa. Uye vanhu vemuno muAmerica vazhinji vacho mune tsika isina kunaka yekuti vanhu vanoita ukasha hwakanyanya hwekuti munhu anenge achida kutsiva. Semuenzaniso, munoona kuti vamwe anoenda kunopfuura vanhu vari pakambani yaaisenzera kana asiya basa, kunyange asiiswa basa mune zvakanaka. Munoona munhu achienda kunopfuura vanhu ipapo, vamwe vanenge vari vanhu vaakambokonana navo munguva dzakapfuura asi anoenda kunopedzera shungu. Munoona, tinoonawo zvakare vamwe vanongoti anoenda pakaungana vanhu onopfuura vanhu vaasina kutukana navo, vasingatomboziye. Zvese izvo zveizvo zvinhu zvisina kunaka zvatinoona muno muAmerica.
Chii chinokonzera vanhu kuti vangopinda munzvimbo dzizere vanhu votanga kuvapfuura?
Hatina umbo hwakakwana hwakawanda hwekuti vanhu vanopfuura vanhu ava vanhu vanenge vachirwara pfungwa. Tinoona sekuti chingori chijairira chemuno muAmerica kuti vanhu vane zvombo zvehondo, futi dzasisi futi dzekufuura shiri kana futi dzokungoti kana kafuti kadikidiki kekuti munhu anenge achitikana ndikapasirwa mumba mangu ndiwanewo kuzvidzivirira. Ipfuti dzinoshandiswa vamwe vazhinji vane pfuti dzehondo chaidzo dzinoburisa mabara akawanda nguva imwe chete, aya anonzi masemi automatic. Saka zvese izvozvo hationi sekuti kurwara kwepfungwa kwakawandisa muno muAmerica, asi kuti vanhu vane chijairira chekuti kana munhu akakanganisirwa anenge achida kunouraya vamwe vanhu kana kupedzera shungu pane vamwe vanhu kana vasinei naye zvake. Vamwewo vanoita tsika yekuti hanzi suicide by cop, kuri yakuti anenge afunga kuti iye achifa, asi kuti angofa ega haasi kuda, ada kuti asiye aita mbiri azoverengwawo mumapepa kuti akauraya vanhu vakawanda zvakadai. Saka munoona munhu iyeyeka, vamwe vacho vanoenda kumapurisa onodenha mapurisa kuti apfurwe afe. Kana kunyika dzekuAfrica nekunana Asia uko, vanhu vanokoshesa upenyu hwemunhu zvokuti munhu haangourayiwi sembudzi. Munhu anokosha, anotyisa. Kana kuri kwedu uko munotonzwa kuti vamwe vanenge vachityira zvengozi kuti mukauraya munhu unozoita ngozi. Munomu havana zvichitendero ichocho.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine 1,553. America inokorokota dzaZimbabwe pakusvitsa makore 41 ekuzvitonga, asi ichikurudzira hurumende kuremekedza kodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.